Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 31 Chivabvu 2022 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti nezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Nhengo yeparamende inomirira Zengeza West vaJob Sikala vanoti mapurisa ari kuvanza chokwadi pakuherefeta nyaya yokutsakatika kwamuzvare Moblessing Ali webato RCCC. Chikwata chinobva kuAfrican Parliamentary Union chiri muZimbabwe kuona kuti Zimbabwe yakagadzirira zvakadini kuti musangano wayo uitirwe munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Tauriri wema pulisa Assistant Commissioner Paul Nyati vanuti murume anonzi ndiye akapedzisira kuonekwa ana muzvare Moblessing Ali Pius Jamba aasi nhengo yebato reZANU PF sekutaurwa kuri kuitwa nevamwe vanhu. Nhasi chipiri muzvare Moblessing achasvitsa svondo kubva zvaakatsakatika uye hapana anoziva kwaari kana kuti mupenyu here. Vanyati vanoti vanoyambira veruzhinji kuti vasataura zvavasingazivi vachiti vanhu vanofanirwa kurega mapurisa achifurefeta nyaya iyi zvakanaka. Muzvare Moblessing Ali vanozivikanwa semutsigiri mukuru webato reCitizens Coalition for Change muchitungwiza, ukuwo Jamba nemukoma wake Simba Chisango vachizivikanwa sevatsigiri webato reZANU PF vanonzi vari kukonzera kurohwa kwevanhu vanotsigira mamwe mapato munzvimbo iyi. Vanomirira Zengeza West muparamende vaJob Sikala vaudza Studio 7 kuti gwaro kuvatori venhau rakabudiswa nezuro nemutauriri wemapurisa vaPaul Nyati rizere manyepo vachiti mapurisa anofanirwa kutsvaka nekudzora muzvare Moblessing Ali kuhama dzake.
Chokutanga Paul Nyati ari kunyepa kuti Moblessing Ali anga achidanana nomukomana anonzi Pius Jamba. Inhema dzakiretwa navanhu vanoda kuti vavanze chokwadi nokuti kwanga kusina zvinhu zvakaita seizvozvo. Kechipiri, Paul Nyati anotaura iye achiti pakauya Moblessing pachipanguza akanga ane mbwa yake. Uyu Jambwa akanzi akatsamwiswa nembwa yaMoblessing akaipfura nerekeni. Rekeni nokubva yapotsa imbwa yayo nokubva yandopfura mumunhu. Kwazvadaro nokubva atanga kurwisana naMoblessing nokubva vaenda murima nokubva vasakachaonekwa zvachose kusvika nhasi.
Vasikala semuchiti mutauriri wemapurisa vaPaul Nyati vari kunyepa.
Aya ndomanyepo nokuti pakaitika zvinhu zvose izvi zvakaitika vanhu vazhinji vachizviona. Kechipiri inyaya yokuda kuzama kuda kuchenesa vanhu veZANU PF paari kutaura iye achiti Simba Chisango haazivi kuti chakaitika chii uye hanei nenyaya yokushakwa kwakaita Moblessing Ali. Nyaya iripo inofanira kuzikama nenyika yese yeZimbabwe ndeyokuti Simba Chisango naPius Jamba varume ava nevamwe vavo vanga vachishungurudza vanhu vachiita nyaya yevhaiorensi yavanga vachiitira vanhu veCCC neveopposition vanogara kunyatsime. Vane nyaya dzakawanda dzakaripotwa kumapurisa, dzimwe dzacho dziri kumadare edzimhosva kuchitungwiza Major Series Scott. Kuna vanhu vakavhuniwa maoko, kuna vanhu vakakuvadzwa nana Chisango ivava naJambwa. Jambwa anova iye munin'ina waSimba Chisango uye Paul Nyati ada kureve nhema kuti kwa Jambwa haasi weimwe political party. Ataura naye here? Hazwanani kuti Jambwa haasi wepolitical party yeZANU PF. Isu tinogara kuno kuchitungwiza hatiudzi hwezvinoitika kuno. Tinozviziva nokuti tinozviona zvichiitika uye tinoziva vanhu vese varikuita nyaya yokuponda vanhu kuno lenyatso musangano. Ava ndivo vangavari masikiro e nyaya dzekuponda vanhu veopposition veTPC kunyatsime. Ende zvabwano zvikara nomunhu wese, ndinoda kuti imimi tange mchande renyu riende ritumire mumwe mutapi wenhau wenyu aende oga kwachipanguza kunyatsime andoindaviwa vanhu vari mudzimba dzavo navamwe vanhu vanongofambawo marai kuti vanhu ava vanovaziva sanani.
Saka munofunga kuti vanyati vangava vanoita izvi chikonzero chiri chei?
Izvi zvaita nyati kuda kuru defender bato vanhu vebato rekuita violence muno munyika. Zvakatokutadza pachena kuti Ponyati haana kutaura somumiriri wamapurisa asi somumiriri webato kuda kudzivirira kuti munhu asi webato iroro iye achizikana nomunhu wese kuno kuchitungwisa kuti jambwa nomumwe wevanhu vematerorisi vezanu pf vanofamba vachirova vanhu vemaopposition mumusha wedu wemuno wechitungwisa. Zvinonyadzisa, statement yatarwa iyo inonyadzisa. Manyepo eka eka atarwa naPonyati achida kudefenda zanu pf vachida kuita zvokuti jambwa akaita zvinhu izvi ega iye moblessing alanozikanwa nomunhu wese muno musitungwisa kuti uyu muactivist weTPC munhu wanga akamirira TPC kuno anozikanwa nomunhu wese ngavatiudze vatisvake vatitenze kwaari moblessing pachinamo chenonsense zvaari kutaura izvi.
Inini sagweta uyezve semukuru mubato reTPC muchaita sei nenyaya iyi? Chii chamuri kuronga?
Hatisi kuzonyarara kusvika taziva kuti moblessing ali ari kupi. Uyu anonzi Pius Jambwa akatiziswa nezuro manheru musure mokunge aita umwe umbavha ukokoko apa apindira vanhu akaita iya inonzi robbery. Saka akatiziswa navanhu vezanu pf vachiti unogona kusungwa. Vakanoripotwa nyaya iyi chisango akatozwa namapurisa kuti tinoona kuti munina wako Pius Jambwa auye pano nokuda kwenyaya yekunyangarika kwamoblessing ali. Vazva kudaro vakaronga kuti atize nhasi Ponyati akubuda achinyepera vanhu kunzi Jambwa namoblessing vakanyangarika vese manheri iwavo vatorana vakaenda kwasingazikanwa kuti vari kupi. Kune mhaka yei Ponyati achida kutamba nepfungwa dzavana vezimbabwe? Izvi zvinotaridza kuti muno muzimbabwe maitire evamwe vanhu saaya ari kuita Ponyati aya haasi kufadza zvisabwa zvomunyika mezimbabwe.
Avo vange vari vanomirira zengeza West muparamende vajob sikala vari parunhare kuchitungwiza nestudio 7. Tabatawo mutauriri wemapurisa assistant commissioner Ponyati vakati havangatauri nesu pamusoro penyaya iyi sezvo vave kumba kwavo uye vachiti havasi kunzwa zvakanaka. Tinovimba kuti vachanaya havo nekukurumidza. Mutauriri webato rezanu pf vaChristopher Mutsvangwa nezuro vakaudza vatori venhau kuti bato reCitizens Coalition for Change rinofanirwa kurega mapurisa achiita basa ravo. Munyori mukuru wesangano reAfrican Parliamentary Union vaED Gado Bobaka vakasvika muHarare nezuro masikati kuzoona kuti Zimbabwe yakagadzirira zvakadini kutambira vaenzi vedzimwe paramende dzenyika 41 chete dziri kutarisirwa kuungana muZimbabwe muna Mbudzi. Misangano iyi inosanganisa vatungamiri nevatauriri vedziparamende dzemuAfrica vachizeya nyaya dzebudiriro munyika dzemuAfrica. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti uku kutamba nenguva nemari yenyika. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naEvans Sininga weStudio 7 naDr Pedsai Ruhanya.
Zvekutanganisa kuti maparamende omuAfrica haana simba. Matongerwo anoitwa nyika muAfrica dzinotongwa ne anonzi the executive arm of the state, usually the presidential arm of the state, Mugrainda, kata pa Nigeria, kata pa la nigeri Nigeria, para nuzia nishar. Atwa nuzia nani? Yama ba sa nenda chipwa, atwa nana adacha, atwa nira kumi chudo, atwa masimba mu Nigeria. Mugrainda kana busudani, munona mune birishonga, mune mauda stora power. Parliament ye inengirimo. Inika shoma, ne parliament ne shanda, aka parliament yuga yagada si South Africa. Parliament ya ino shanda, and then president ya hanu kutirela, shumita wa parliament. But muno mzibabu mawaru kuya, parliament ya inaka na bazara inaita, muno muna anotonga, ni president, ni mautu watu. Ni wani wa shoma, wamu wa sina kutumbo kutirwa. Dua nua istunga. Pada mende ainaja inu kwanza kui kuita. Mene kune matambuziko waka wanda sere gaiti kwa mbunu mbunu.
Matambuziko wa muru kuta uraka fana nani api?
Pada mende ainaja batira mkatara nyade kutura unti. Atinabu unati pada mende yaka batira sere katara my election. Aneta kubati 20,000 kushkana mahali. My election dhuri kubabu. Ano neta. Ati pada mende mende hichiko zira seyo un limba uri nyo katara mtemo. Inato katika mzee mo mto tunaiteke na ato biwa. Kana nilipi katika mzee mo mto tunaiteke na shakanaka. Kala pala nende mu Afrika, especially mnika, niyo utoni mo mto tunaiteke.
Mune nika ere zunge za munga nonge zro mu Afrika, zino famba mfambiro uyu wa muru kutawla.
Kala pala kala pala nende kurashia. Nesha kaji, tunaiteke uondyo, angu mungu watu kupaya mangwala ndalita shakati. Kana mwini zibabu, zante zimbo mwika.
Zino, iyo, saka zine nyika zese zino da kuzunga nao zichi unganira Mzimbabwe saizozo zine zichi da kuzidza chii ipapa
apana kwa hivyo ya kuzidza kuzi apana kwa hivyo ya kuzidza mpala menda ashani asina kutori mutana wewa kuru wewa pala menda kukutu wa mburu wikene ndegi ya chikuwe maribu nyika Wachi jawa sito fara, jawa sito mamafiri yungu. Wari mnumbu, wakina zesino bakira. Kwa nandati ya rabi, kakafana ni Botswana, kakafana nakara Zambia, kakafana nakara Malawi kutamestend, mapala menduwa ya anu shanda kukulti yona wakita mtemo, ukuti shakati ashiti, shakati shineza. Nika kakafana na Egypt. Mapala mbwa utifana mendi Egypt, nika nese. Ukuru wa nika. Zia nika ichungwa kana mnu mzibabu. Kana mwa fahari wakambote ya urakuti mzatu masibogu nana 19, 98 ya wakato zingwa mzibabu.
Ata.
Kana mkemu ya uweza zibine tabunu kuti wase mkemu waka jeka kati aiwa. Mahutu hafu mwiri kuti nga mwishu matenge yonika. Shikiku ya mzibabu election commission. Ndi warukuru ya uguwa ye chukui kimunano vemba teta saru wanine zi 7 months mzibabu hindi election. Mwono mwene dabu tuko. Rewa kuruwa kuruwa mautu, anotindi ya mwesu matonge wenyika. Iyo pala mendi, hili poti na shini, tatata. Chimzanga anechoku jimari zenyika. Pati na shini, kuda, chabuda, fana, kana shini, kuda, pamuza na mwenye. Heta shuwa, kiti, wano uja wongo kuzana, wakitendere wana, wajitara soku nyefa. Azini na grafwa hapa, wana chambura.
Nyanji, mwenye ya jeje matonge wenyika, Dr. Peg Sairu Anya, Vachitaura wari paru nare kwa Harare na Evans Zininga we Studio 7. Zina fundo Elliot Masocha avo vari kushanya kuZimbabwe vanoti zvinhu munyika hazvina kumira zvakanaka munyaya dzezvoupfumi vachiti vanhu vari kuratidza kutambura muzvina fundo Masocha vanoti vanhu vazhinji vari kurarama nekutengesa zvinhu zvakasiyana siyana vanoti zvinhu zvichaomesesa zvisati zvaita nani vachikurudzira hurumende kuti irambe ichirwisana nekupedza huori munyika
ndiri kuona zvinhu zvichiinda zvichioma maonero andiri kuita tichiona kuti mabhazi aringa ari kukwidzwa kubvira musoro wajuni 1 zvekare peturo iri kudhura chaizo saka kutura kune chao petro kune kuchipukwidza zvinhu zvidhura masupermarkets ukaenda umu angova ma thousands zvokuti ukaona zvinhu zvaunenge watenga nemari inosvika kana kuma 30,000 zvinenge zviri zvinhu zvishoma chaizvo saka vanhu vari kuomeserwa noupenyu muZimbabwe kunyanya nyanya nokuda kwe hondo iri kuitika kuukraine yatiri kuona kuti russia yeke zvino iri kunzi yaakuvhara zvinhu zvaazvichitengesewa neukraine zvakaita segorosi zvakaita sesogamu zvichazenge zvichiramba zvichiomesera nyika dzimwe dzakaita sana Zimbabwe
kana makatarisa zviri kuitika maniro akaita zvidiko zvino chii zvamunoona chichaitika pa munyika mu
chichaitika ndechokuti zvinhu zvakaita sechingwa zvinhu zvakaita kana even sepeturo zvicharamba zvichikwira kukwira kwazvo kucharamba kuchiomesera vanhu upenyu hwavo kwete muZimbabwe chete asi kunyika dzimwe dzisingakwanisi kuzvigadzirira zvinhu zvadzo saka ndiri kukurudzira vanhu vomuZimbabwe chaizvo kuti pese pese panei paita dambudziko ngavazame zvachose ngatizame savanhu kuti tione kuti tingazvigadzirisa sei zvekare padanho ratasvika irori iri rokuti zvinhu zvicharamba zvichioma ndepo kuti isu ngatidzidzisane nzira dzokugadzira mari ngatidzidzisane nzira dzokuchinja mari iyoyo nokukasira kuti iinde kuufumi nokuti nhamo iripo ino inonyanyisa kuvapo kana tiine zvinhu zvatisingakwanisi kuzvigadzirira hezvitoga nokuti tinoona kuti mari yedu iri kuruza simba yeZimbabwe dhora iyoyi iri kuramba ichiruza simba kuruza simba kwacho kunozoita kuti tide mari yakawanda inenge ichizotenga zvinhu zvakaita samagetsi inenge ichizotenga zvinhu zvakaita seus dhora racho rinodiwa kuti tenge zvimwe kunze kwenyika
iyo hurumende chii chaingaita kuti zvinhu zvikurumidza kugadzirika izvi
hurumende inofanira kuita chinhu chihombe hombe chainofanira kuita kupedza huori hunenge huripo hurumende inofanira kudzidzisa vanhu pamwe chete nokudzidzisa ivo pachavo kumusoro kuti aiwa maproblems edu aya ngatiatidze kuagadzirisa toga pachedu togadzirisa sei kana tashayiwa tingatiisu mafuta okubika aya hatingaagadziri here namafuta enzungu
ko ivo vanhu pachavo munoonei pazviso zvavo
ndichitarisa pazviso zvavo ndinoona kuti ndinoona kunetseka kwanekuchiita vanhu nokuti kana paunofamba unoona vanhu vanenge vachimbotengesa pose pavanenge vachimbotengesa unoona vanhu vanenge vamwe vanenge vachikukumbira mari vanhu vari kunetseka chaizvo nokuti kuwana mari yacho yekutenga zvinhu zvava kudhura zviri kunetsa vanhu kuziva kwetuziva kuti mabasa hakuna vana vari kukura vachibuda muzvikoro vamwe havazombofa vakawana mabasa tikasimbirira isu dzidzo yedu yemuZimbabwe kuti idzidzise vana kuti ngavakwanise kuita kugadzira basa ravo voga ivo mwana wega wega unograduata kuyunivhesiti wadini kugraduata aine business plan maoko ake wokuziva kuti ini zvendichazoita nezvakati ini zvendichazoita nezvokuti ndichandogadzira chidhamu changu ndopfuwa hove dzangu ndotengesa saka tiri kuramba tichingodzidzisa vana dzidziso yokuti vandotsvaga mabasa mabasa acho asiko
avo vange vari muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuHarare nestudio 7 tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi munewsday mutauriri wemutungamiri wenyika vageorge charamba vanoti mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vachasarudza mutevedzeri wavo wechipiri panguva yavanoda naizvozvo vanhu vanofanirwa kumira kusvika vamunangagwa vafunga kuita izvi vacharamba vanoti nhengo dzeparamende dziri kuti vamunangagwa vasarudze mutevedzeri wavo wechipiri anotsiva vatembo mohadi hadzina zvadzinoziva sezvo mutungamiri wenyika asingaudzwi zvokuita naani zvake Munyuzde makare mwine nyaya inoti Judicial Services Commission yaenda kutarera pamusoro re High Court ichiti inoda kuti vaimbo vamutongi amai Erica Ndewere vadzore motikari ye Mercedes Benz yavakapiwa vachiri judge. Judicial Services Commission inoti motikari iyi haifaniri kushandiswa kusvika dare re High Court rapa mutongo waro. Amai Ndewere vakadzingwa basa nemutungamiri wenyika gore rapera. Munyu Zimbabwe mukuru wesangano rinobatsira vanhu muZimbabwe Retro Care vaPeter Makichi vayambira kuti kuvisana pakati peRussia neUkraine kuchakonzera kuti vanhu muZimbabwe vaneseke zvikuru vachiti muZimbabwe vanhu vanoita mamiriyoni mashanu nezviuru mazana matatu vakatarisana nenzara. Troke iri kuedza kubatsira nechikafu vanhu muZimbabwe vanopfuura zviuru makumi maviri nezvitanhatu. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadini pastudio 7 vashamarari mose. Ini ndinoda kutaura hangu panyaya yokudzingwa kwomutungamiriri webato rinopikiswa reChipusi vaNelson Chamisa. Zvinhu zvinorerutsa chiremera chomunhu anonzi mutevedzeri wemutungamiri wenyika zvakaitika kuti munhu anodzingwa parufu. Isu tinozivana tinoziva kuti pachigarisani chero dei mukavengana chero mukadini musi unonzi paitika rufu munhu unoenda kunochema munhu asi zuro makanga muchipopotedzana nenyaya yekudyiserana mombe mumunhu. Saka kana zvichiitika zvinhu zvakadai zvichiitwa nomutungamiriri wenyika mangwana omira achiti isusu tinodo kurudzira runyararo hatina mhirizhonga. Aisi mhirizhonga here iyi? Chiratidzo chei chavari kupa pasi rose kunyika dzose kune maziso enyika? Chiratidzo chei chavari kudzidzisa? Kana mhaika ruma muenzi baba womusha vakagara pachituro wozonza baba womusha vachiti haini handitodi zvembwa dzinoruma vanhu munoti vari kutaura chokwadi baba ivavo. Makazvionepi kuti munhu unodzingwa parufu? Ndatenda hangu.
Chikumbiro changu ndechokuti tisvitsirewo mashoko aya kuna purezidendi wedu vachamisa. Tisvitsirewo mashoko aya tiki nechichemo. Chichemo chedu chinoti dai purezidendi vabuda nguva ichiripo mumadhorobha vambopinda mumaruseva zvikuru sei masvingo yose vamboipoteredza sezvairi. Chishuo changu ndinofara inokunzwa kuti vachamisa vari kubikita kunzvimbo dzinoti zaka nyika zvichindodzika kuna ana Devuri Renjuku zvichienda mana Chivo zvichienda kuna ana Mwenezi Mutoko Buhera speciari ndikangonzwa kuti vari murambinda muti usina zita ndinofara zvisingaiti. Chemo chendinototi handizivi kuti tingachisvitsa sei kwavari kuti vanzwe zvichemo zvevana veTriple C vanovasapota vanovatsigira vanoshuvira kuti dai vagona kupinda muofisi. Nzvimbo idzo dzedzo ndikanzwa kuti vasvikako handinofara saizvo. Naishokuri rasvikawo kuna comrades wedu kana kuti purezidendi wedu vaNelson Chamisa kuti vafambe matunhu emaruzevha nana Mwenezi dzika kunoku nana Chiridzo checheche darono kana kuma kunoku mumachangano vakapoteredza nzvimbo idzi dzedza tingafara zvisingaitisi vana vavo vesisi. Ndatenda hangu.
Makadiko, makadiko pastudio 7 apo, makadiko apo. Ndine mufaro zvikuru sendetwa chikono chikono. Nyika yedu yeZimbabwe inoda kuti Mwari vapindire nokuti tatambura zvokuti kana ivo vari vechikuru kuJoni tinototya kutouya ikoko nenyaya yeZanu PF. Zvokwadi Zanu PF munangagwa unoti hurumende yake yakanaka kukunda iri kudenga. Hatizivi kana aitaura namwoyo wose mashoko akaita seiwayo ende ari zvechokwadi ari munhu anoziva Mwari here zvechokwadi nokuti hama dzangu kuziva Mwari chaiko hapana nokuti vanhu munongopondana chamunopondanirana hapana hauna kana chounowana muZanu PF macho asi unongodzinja unoponda munhu kana kuimbuloiwa zviwa masoja ndebasa rauda kudzivire nyika kodo kuti unonoponda chimwe chizvarwa chezvipa hotaro kuti hanyika hurumende yangu yakanaka ngaunofanira kutombopuwa bhaibheri anyatsokuverenga chaiko kudzidziswa ngaende kumachechi anodzidziswa nezveevhangeri yakristu kwete zvaari kuita izvi.
Izo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu atina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vatungamiri venyika dzomubatanidzo wavo Europe kana kuti European Union nezuro vakabvumirana kutemera Russia zvirango zvisina kunyanya kuomba, vachiti vachangotenga mafuta ekufambisa dzimotikari anouya muEurope nengarava, kwete anouya nepombi iri pakati peRussia neEurope. Mutungamiri wesangano reEuropean Union Charles Michel vanoti izvi zvichakonzera kuti Russia itengesere nyika dzeEuropean Union mafuta mashoma anoita chikamu chimwe chete muzvitatu. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Zvichitevera kuurawa kwevana vezvikoro gumi nevapfumbamwe nevarayiridzi vavo vaviri svondo rapera, nhengo dzeparamende yeAmerica dzeDemocratic Party dziri kuedza kuita hurukuro nenhengo dzebato remaRepublicans kuti padzikwe mitemo ingaita kuti kuchengwa kwepfuti kuomeswe kuitira kuti pfuti dzisawira mumaoko evanhu vasingakodzeri. Pane kusawirirana kukuru pakati pemapato maviri aya maererano nekudzika mitemo inogoshesera vanhu kuti vatenge pfuti. Tabata nyanzvi mune zvematongero enyika vaGen Moyo kuti tinzwe kuti sei mutungamiri wenyika vaJoe Biden vachitadza kungodzika mutemo unoita kuti kutenga nekutengeswa kwepfuti kuite sekuomeswa vachishandisa masimba avo kana kuti executive order.
Mutungamiri wenyika anogona kusaina rinonzi executive order. Pati problem ndiyo yekuti anogona kuzviita izvozvo, but kana zvisiri on bipartisan lines zvinogona kuzoheta chii nevamwewo vepato rake remadhemocrats. Because problem iriko ndeyekuti hasi munhu wese ane futa anofamba achishuta vanhu. Kune maspecific individuals vane matendencies where they can follow macomments avo avamunomboita musocial media mana seFacebook uko kunana Twitter Reddit nekumwe kwadaro kuti vanotaura vachiti chii kunana Instagram maerano nematongero enyika, maerana neimmigration, mapolicies eimmigration, maerana nemaimmigrants in particular or even vanhu vachema. There's this belief in zvatikuona futi ndezvekuti maRepublicans pachavo vari kupusha agenda iri kuti iyo there's kune inonzi replacement theory kuti maDemocrats ari kutraya kuwandisa vanhu vachema nevamwewo vasiri varungu kuitira kuti varambe vachivhotera. So chivi ichocho ndo chiri kutoita kuti vamwe vanhu vechirungu vaonde kunge vari threatened, existence yavo kuti iri threatened. Ndosaka manje taakuzoona maattack because vamwe varungu vari kufila kunge vari kureplaceswa manje nevanhu vatemawo kana nemalatinos nevamwe vanhu vasiri varungu.
Avo vanga vari nyanzvi mune zvematongero enyika vaGen Moyo vari parunhare kuVirginia muno muAmerica neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Nhengo yeparamende inomirira Zengeza West vaJob Sikala vanoti mapurisa ari kuvanza chokwadi pakuferefeta nyaya yokutsakatika kwamuzvare Moblessing Ali webato reTriple C. Chikwata chinobva kuAfrican Parliamentary Union chiri muZimbabwe kuona kuti Zimbabwe yakagadzirira zvakadini kuti musangano wayo uitirwe munyika. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvikare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moshora zvakanaka.